Vashtaura na watorewe na umarare nasi, vachamisa vati havasi kufara nemhirizhonga yavakasangana nayo kuzumba, kuwedza, kwaseke pamwe nekugokwe, pavaifamba vachiita misangano nevatsigiri vavo. Vachamisa vati havasi kufara nekurohwa kunonzi kwakaitwa vatorewe nawo kugokwe kwabuyuni nezuro, nevanofungidzira kuti vatsigiri vezanu PF pamberi pemusangano wavakazoita nevatsigiri vavo. Vati vatsigiri vavo vakawanda, vakakuvadzwa zvitevera mhirizhonga yanezuro iyi.
Kaona ana vakuru Midlands ndo wakanga vari muzvimbe imomo, vana July Moyo, vana Larry Mavhima nemotikari dzavo dzaiya kuma 23 vakadzingirira konvoi yedu. Tikatozobanga vane futi tikatisa tiri kurwa nokuti tanga takaudzwa kuti pane zvavada kuita. Saka takangoti regai timbonzvenga paside, havana kwanisa kuziva kuti aenda neko. Vakazongonzwa kuti tasvika kwanga kune musangano, vaifunga dai vachati bloka kuti saenda, nekuti ndozvavanoita kwese kwataenda vanotonesa maroadblock Masvingo, Kwachivi, Chiredzi, Zaka, Ikita, Chipinge, Chimanemani, Nyanga, Hurungwe, chero kwataenda Mushumbi Pools, Mount Darwin, Vashamba, Mvurwi, vanenge vaida kutoti vharidzira. Ipapa uzumba weza kurova vanhu, putsa pati dzevanhu, kunovhundusira vanhu, ndo zvavanoramba vachiita. Asi munoziva kuti makata anoshora vatevo.
Vatiwo vakazofamba netsoka kwechinhambwe kuti vakwanise kusangana nevatsigiri vavo mushure mekuvharirwa migwagwa nevatsigiri vezanu PF, avo vavati vaitungamirirwa negurukota rezvematunhu vaJuly Moyo.
For almost like what? For about almost 5 kilometers. Takaenda mugomoka for about 2 hours. Then we had to walk kunoenda kwanga kune mota dzedu. Because iwo vakanga vachitevera mota, so ndaka dropwa nandapinda musango. Because iwo vakafunga kuti mota ari mumota inda ndamu. It's almost like film kana the movie style. I think I'll beat see ana Schwarzenegger nevamwe vano actor, because but it's for safety. We could have had my scaffolds, but ipanda bloodshed, and they will say kuti chamisa aprovoka vanhu aridza pfuti aita se I didn't want that. But it was tough. And it remains tough, but we are committed. This is not our first time. They did it Kurungwe, they did it Kunananyanga. We always use different ways of making sure that we circumvent unnecessary conflict, confrontation, and bloodshed. You know, because we don't believe in violence.
Hatina kukwanisa kutaura navamoyo kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Zvichakadaro, vachamisa vati vakwidza nyaya yemhirizhonga iyi kusangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC, vachiti havasi kuzoita zvemhirizhonga sezvo vati zviri kutarisirwa nezanu PF, vachiti vanoda runyararo munyika. Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF, vatafadzwa Mugwadi, vati
nyaya dzemhirizhonga, nyaya dzokurwisana, nyaya dzokudena, nyaya dzokushungurudza vanhu, nyaya dzokuvhiringidza vanhu hadzitenderwi mumusangano wezanu PF. Asi tinozvionawo kuti kune vanopikisa vanoshandisawo nzira idzifani, vanodzishandisa kwazvo. Kunyange zvavo vakangwarira kuzoti kana dzinge dzaitika vanomhanya kumapepa nawo nekune vanotepenyura voti musangano wezanu PF wati dai, kuti tichizonzwa kuti zviri kubvepi uye zvatangira papi, chazoitika chii. Vazhinji havazotsvagi kuti zvafamba sei, nokuti vanenge votsvaga kuda kumhura musangano wezanu PF. Ende vane pfungwa yekuti mhirizhonga inovabatsira kukunda musarudzo. Vane pfungwa yekuti kunyebera vanhu kana kuzviti ivo vari kushungurudzika nekuda kwemusangano wezanu PF zvinoita kuti vanzirwe tsitsi nevanhu vakokunda musarudzo. Ese musangano wezanu PF hatikurudziri izvozvo. Asi pane zvamuri kuti zvakaitika kugokwe, tinokurudzira mapurisa kuti aite basa ravo namazvo.
Zvichakadaro, mutauri wemubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vakurudzira mapurisa kuti asunge vose vari kukonzera mhirizhonga.
Ndo zvatiri kutarisira kuti mapurisa edu aite nekuchimbidza mhirizhonga iyi isarambe ichienderera mberi, tichikumbirawo kune mukuru wenyika vamunangagwa avo vakakotwa vachitaura musi wechipiri kuti vanokondema violence inoitwa munyika kuti vateere mashoko avo nekuingeja vanotarisirwa kunzi vanenge vari vatsigiri vavo.
Vamasaraure vakurudzirawo komishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ZEC kuti iite misangano nemapato ezvematongerwo enyika senzira yekuderedza mhirizhonga inechekuita nezvematongerwo enyika apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya.
Tinokurudzira kuti itange kuunganidza mapato anoda kukondesa maelection pamultiparty liaison committee, vataurirane vachisunga chisungo chekuti vese vanowanikwa vachiita zvemhirizhonga havasi kuzotenderwa kupinda musarudzo dzegore rinouya.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZEC vaJasper Mangwana kutinzwe divi commission yavo panyaya iyi. Hatina kukwanisawo kunzwa divi remapurisa kana paine nyaya dzemhirizhonga dzakasvitswa kwaari, asi mapurisa agara zvavo achiti anoshanda nenyaya dzinenge dzamhan'arwa. Vachamisa vatiwo havasi kufara nemamiriro akaita zvino munyika panyaya dzeupfumi, vakati kusabatwa zvakanaka kuri kuitwa zvizvarwa zvezimbabwe kune dzimwe nyika kunokonzerwa nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzimbabwe. Mashoko avo aya anouya apo chimwe zvizvarwa chezimbabwe chakanyadziswa nenhengo yehurumende yesouth africa inoona nezveutano kudunhu relimpopo, Dr. Popi Ramatuva, pavhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande. Dr. Ramatuva vachiti zvizvarwa zvezimbabwe zviri kutsvaga kurapwa musouth africa zviri kuvapa basa rakawanda uye kupedza zvikwanisiro muzvipatara zvavanoti zviri kukanganisa nyaya dzekurapa zvizvarwa zvenyika yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.